manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana maneru anasi uri musi wemugovera zvita 16/2017 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yeZANU-PF yechimbi-chimbi yakaitwa nezuro muHarare. Musangano waitirwa kuBulawayo unoudzwa kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chawedzurwa nemasvondo matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yechimbi-chimbi wakaitwa nezuro muHarare apo vaEmerson Mnangagwa vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekudema kumaruwa ekwaseke, amai Rejoice Kudare, vati hapana chinobatika chavakaona kubva pakongresi yeZANU-PF iyi.
Pane musangano wakaitika weZANU-PF nezuro tikutongoona kuti zvakangofanana nekuti vari kuchotisungirira zvakatonyanya nekuti munhu wavaisa munhu wekutongoti akanga ari kutogara ari rongoripo kudhara ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangoma semabatiro ataitwa pakutanga
vaimbova nhengo yeparamende yaimirira St Mary's avo vave kushanda nesangano rechitungweza and Manyame Residents Association vamavelas kumalo vanoti chakabuda chete pamusangano uyu kusimbaradza kubvutirwa kwakaitwa vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe masimba zvitevera kupindira kwakaitwa nevari muchiuto munyaya dzezvematongerwo enyika
gwini paya pakongresi hapana chakataurika nyaya hombe yaivepo ndeyekuindosa kuu yakaitwa nemasoja kuti vamunangagwa pari zvino vaendoswa through a congress kuti vati vapresident weZANU-PF nekuti zvezvichiitika kumasuro kuvenge vaita simba rekubvuta nechisimba vabvuta vachishandisa mauto
mumwe mugari wemuchitungwiza vagarika ichinyemba vati wavaone sarudzo dzichiitwa zviri pachena pakatariswa mapindiro akaita vamunangagwa muhofisi
apa pana zvombozvitwa zvepachena nekuti munangagwa kupinda kwakaita vakatopinda zviri zvekutopinzwa neputi negidi chairo dai vakaita kuti kuvhotera what the way dzaifungidzira kuti zvoitwa zvine zviri pajekerera
vakumalo vatiwo havaone vamunangagwa vachikwanisa kugadzirisa mutema inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzegore rinouya vachiti vimbiso yavakaita nezuro yekuti sarudzo dzichange dzakachena kwaingove kutaura chete
tikatarisa ivo vamunangagwa vaapresident avo ndovenge vari minister of justice kwemakore kubva 2013 zvakare vari vice president ndiye munhu aikwanisa kuti vafambise nyaya yemareforms as head zvakare we government business in parliament ndiye munhu aifanira kufambisa basa irori remareforms kutanga achiitika realignment of laws zvichiitika asi havana kukwanisa kuzviita panguva iyoyo vari Minister of Justice, zvakare vari Vice President. Saka kuzoti vazviite izvozvi vaapresident handioni zvichibuda.
Amai Kudare vanoti kunyange vamunangagwa nebato ravo vachiti vari kuda kurwisana neuori pamwe nekuti mari iwanikwe kumabhanga uku kwaive kuzora mafuta pamiromo yedatya.
Panyaya dzeupfumi hapana chavanotombokwanisa kubuditsa. Hapana kana chimwe chete. Nekuti vakambotanga kutadza pekutanga. Upfumi hwakatongofa ivo vakanga vatoripo saka kuti titi pava vanokwanisa kunge vachisumudzira upfumi hwacho hapana kwavanombokwanisa kusumudzira vangatowedzere kutoba pane kuti upfumi hwemunyika muno
zvichakadai nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vanowo madzima vanoti kudomwa kwakaitwa mai opa muchinguri kashiri sasa chigaro wezano PF pamwe nekudomwa kwakaitwa vaobet mpofu semunyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri kwave kusiya mukuru wemauto vakonstantino chiwenga navakembo mohadhi vaine mukana wakakura wokuitwa vatevedzeri vava munangagwa mubato pamwe nemuhurumende
mafungiro andiri kuita nemaonero andiri kuita pasarudzo dzakabuda kukongresi chidzvimbo chakapiwa comrade opamuchinguri naobert mpofu simba ravakapiwa rakanyanya zvikuru zvekuti even tarisiro yekunzi vave ivo vanotevedzera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ari very high totarisa zvakare rimwe divi tina vakembo mahadhi navachiwenga vane mukana mukana wavo uripo ende zviri pachena zvakare kuti vanokwanisa kudomwa
vamunangagwa vanoti vachazivisa kuti vatevedzeri vavo ndivanani mumazuva mashoma ari kutevera ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Congress yakaitwa nezanu PF haina zvizhinji zvekuyemura sezvo mubato iri muchine makakatanwa vanotiwo havasi kufara kuti mauto ari kubuda pachena kuti achange achitsigira ZANU PF musarudzo mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vanoti hazvifadzi kuona munhu akaita semukuru wemauto vakonstantino chiwenga nevamwe vakuru vechiuto vari pakongresi yebato sezvo mauto achifanirwa kunge achimirira munhu wese munyika
bandiko rinobatwa nevechiuto ranyanya kukwiridzirwa pasi pezanu PF inotungamirwa navamunangagwa saka iko zvino tichienda mberi zviri pachena kuti mauto akabata chikamu chikuru nevaimbova varwi verusununguko mavo veterans ndo vakanyanya kukwidziridzwa
pane chamunoona here chinogona kubatsira vanhu kana kuti pane zviri kurongwa zviri nani
mashoko emutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa ekuti nyika yeZimbabwe inoenda kusarudzo gore rinouya mashoko akanaka asi chakanyanyokosha ndechekuti sarudzo idzodzo dzinge dziri sarudzo dzakanaka dzisina mhirizhonga uyezve sina kuti mauto anopindira uyezve mamashoko asina kunyanya kufadza akabuda pamusangano wezanu PF mukuru wakaitwa muHarare ndeyekuti vamutsvangwa vaiita sekuti vanoti ivo pakuenda kusarudzo kuchange kuine kubatana nekudyidzana pakati pemusangano wezanu PF nemauto eZimbabwe vachiita kuti vatsvake kuti zanu PF ikunde musarudzo mashoko iwawo haana kunaka zvachose
chii chamunoona pamashoko iwayo
izvi hazvina kunaka ukama huripo pakati pezanu PF nemauto ukama husina kunaka zvitata ramangwana
munoona chinyi pane zviri kuitika kuANC zvingadaukira kuZimbabwe
pane mutsauko mukuru kwazvo nemukaha pane pakati pemusangano mukuru weANC uri kuitwa kuno kusouth africa nezvatakaona kuZimbabwe nekuti pamusangano mukuru weANC uri kuitwa sarudzo dzekuti gana achatora matombo kubva kuna vazuma zvichienda mberi hatina kumboona vechiuto kana vatungamiri vemauto vachisvikapo
pavanhu vari kukwikwidza muANC wamunoona kuti angaite nani kuZimbabwe ndiani
panoti nese asi maonero atinozviita pavaviri vari kutungamira pari zvino pana mai Nkosazana Dlamini Zuma namutevedzeri wenyika vaCyril Ramaphosa tinoona sekuti vaRamaphosa vanogona kubatsira kuitira kuti zvive nane paukama hweZimbabwe neSouth Africa nekuti kana tichitondera mai Nkosazana Dlamini Zuma ndo vainge vari kuta rezvekunze kwenyika panguva iyo vambeki vaitungamira nhaurirano kuna 2008 kuZimbabwe basa ravo hatina kufadzwa naro maitiro avaiita
mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vari parunari kujohannesburg kusouth africa nestudio 7 Apo matunu matatu emete Belerland achiri iwo ane vanhu vashoma pane vanhu vanyoresa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. MDC Alliance inoti chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichawedzerwa mazuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusave nemagwaro ekuzvarwa ndechimwe chezviri kubuda sezvikonzero zviri kunyanya kuvhiringidza vanhu kuti vasakwanisa kunyoresa kuvhota. Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya chirongwa cheBVR waitwa pakati pevagari nemamwe mapato anopikisa muBulawayo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu, munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vazivisa kuti mapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti bato riri kutonga reZANU-PF pamwe nemapato maviri eMDC neMDCT vakabvumirana pamusangano wavakaita neZimbabwe Electoral Commission muHarare nezuro kuti chirongwa chekunyoresa chiwedzerwe nemavhiki matanhatu. Vamonzora vabvuma kuStudio 7 kuti matunhu eMatabeleland nyaya yekuti vanhu vakawanda vana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi ndechimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Takaona kuti vanhu vekuMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo ndivo vakava vashomasa munyika muno. Saka takabvumirana kuti voter registration yakuextendwa ne 6 weeks. Asi chimwe chinhu chikuru kuru chinonetsa muMatabeleland inyaya yekuti vanhu havana zvitupa, havana mabirth certificate. Saka takapa chikumbiro zvakare chakabvumiwa chekuti munhu wese anofanira kupiwa zvakare mabirth certificates iwayo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZek panyaya yekuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa cheBVR. Vamwe vanhu vange vari pamusangano uyu vati chimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vasade kunyoresa kuvhota inyaya yekusave neruzivo rwakakwana pamusoro pekuvhota nezvakwakakoshera. Mumwe wevane maonero aya mugari wemuBulawayo amai Anastasia Moyo vati vemapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa hapana zvavari kuita mukudzidzisa vanhu nezvekuvhota.
Hongu tinozviziva kuti ibasa reZEC kudzidzisa vanhu kuti vaende kunoregister kuvhota, asi mapolitical parties vanofanira kuita maprograms ekudzidzisa vanhu kuti vaende kunoregister kuvhota.
Muzvare Annette Moyo vati vanobvuma zvikonzero zviri kupiwa sezvimwe zvezviri kutadzisa vanhu kuti vanyorese kuvhota, asi vati semaonero avo chimwe chikonzero chikuru chiri kuita kuti vanhu vatadze kuda kunyoresa inyaya yekuti havachina chivimbo nevanhu vavanosarudza sevatungamiri nekuti havana shanduko yavanounza muupenyu hwavo.
Ichokwadi kuti vanhu vari kutadza kuregister kuvhota nemareasons akawanda. Ukatarisa vanhu vakadzingwa, almost 75,000 people vadzingwa so far kubva pakatanga the blitz kusvika nhasi, vachidzingirwa kunzi maid yavo hasi kunyatsokuoneka, havana maproof of residence, havana zvinhu zvakadaro daro. Mareasons echokwadi iwayo, but mareasons ari kudzingisa vanhu vatosimuka kuenda kunoregister. Asi vasiri kusimuka kuenda kunoregister, inini mafonero angu ndeyekuti vane nguva yakawanda vachivhotera vatungamiriri vasingavapi shanduko yavanotarisira.
Vamwewo vange vari pamusangano uyu varatidza kushushikana kwavo nekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika vachiti havana chivimbo chekuti kunyange vakavhota vechiuto ava vachatambira zvinenge zvabuda. Vamonzora vabvuma kuti vanhu vane chikonzero chekutyira kuti ruoko rwevechiuto runogona kuramba rune chekuita nezvematongerwo enyika, vakati ndicho chimwe chezvikonzero chiri kuita kuti bato ravo rirambe richitaurira pasi rose kuti munyika munofanirwa kuva nesarudzo dzakachena.
Tine zvinhu zvina zvatakaendesa kunze kwenyika nemuno kuhurumende takaendesa zvakare. Chekutanga ndechekuti toda sarudzo dzakachena. Chechipiri ndechekuti tinoda kuti mhirizhonga yese nekutyidzirana kupere. Chechitatu ndechekuti masoja haafaniri kunge aine chekuita nesarudzo. Chechina ndechekuti United Nations ndiyo inofanira kusupervisa maelections a2018.
Mutauriri webato reZAPU vaipitule Maposa vabvumawo kuti nyaya yevechiuto inokwanisa kuita kuti vanhu vasade kuvhota vachityira kuti vechiuto vanopindira, asi vati zviri kumhuri yeZimbabwe kuti vakwanise kuzvimirira pachavo varwire kodzero dzavo.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe iko zvino, vanhu vangava nechokutyira kuti maybe vanhu vemilitary vachainfluenza election process nemaresults ayo.
Musangano wanhasi wange wakarongwa nevesangano reWomen's Institute for Leadership Development. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi mchurongwa ndini Tanonoka Wande. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzine maonero akasiyana pane zvakaitika kuCongress yeZANU-PF neZuro. Bato reZANU-PF pacharo rinoti Congress iyi yakafamba zvakanaka chose, asi MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti zvakabuda kuCongress iyi zvinoratidza kuti bato iri ratsemuka zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeGeneration 40 dzakaita savaJonathan Moyo, vaIgnatius Chombo, vakudzanai Chipanga, muzvare Mandi Chimene, amai Grace Mugabe nevamwe. Mukuzeya nyaya iyi, Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro nechipangamazano mubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nomutauriri weMDCT vaObed Gutu. Totanga nokunzwa kuna vachirumhanzu.
Hazvionekwi neZANU-PF kuti yakabudirira, zvinoonekwa nepasi rose including vanhu veMDC vana vaGutu kuti zvinhu zvakabudirira zvinomutsindo zvikanyatsofamba zvakanaka pasina kutukana. This time it was muchetetere guva yemvura yegumi.
VaGutu munoti kudii nemashoko arutarwa navachirumhanzu?
Iyo Congress kana kuti extraordinary Congress yezano yaingotaridza kuti ingori hayo zve extraordinary Congress yefaction imwe chete yezano. Nokufara kwaComrade Chirumhanzu vanenge vela costa farira yacho inenge yechigarwe. Isu seMDC hatina zvakawanda zvatingataura hedu, tongoti ZANU yagara yakapatsanukaka. Tinoziva kuti inoita zvemafaction. Pari zvino kune faction yela cost ndo yakatora pawa vachibatsirwa nemauto vatandanisa G40. Saka zvotongoreva kuti ZANU yakatsemukana pakati, tsemukana pakati chaipo. Avo veG40 vose vakadzingwa, tanga tichiverenga tichinzwa kuti vana Muzembe vadzingwa, vana Jasukwere wadzingwa, vana Chombo wadzingwa, vana Jonathan Moyo wadzingwa, vana Zvava wadzingwa. Zvongoreva kuti faction imwe yabva yati ndo yapa nyanga yatandanisa imwe faction. Hazvivavaki izvo.
Ndodzokera kwamuri vachirumhanzi, mungatipo maonero enyu.
Maonero avagutuka, maonero avo haagoni kunzi akaita sei. Ndomunga muzoona kuti ndiyo yoga chete pati pano pasi pedenga ina mavice president matatu andiri kuziva. Zvinongoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nokuti zvinonzi izvo vatsvangiraika vakungoita chigutu, ivo vaGutu ava ndovo kwaGutu vatsvangirai zvukaranga ozova kunzi ari kumanikaland vachamisa zvimwe chete. Saka hakuna zvazvinoreva. Anyway, vabiti zvimwe chete, ivo umwe wavo ndianizvo injiniya uyu mwonzo, zvimwe chete vanongova vanhu vezhira imwe chete. Saka ifekisheni yavovo yamakaranga yavakafoma. Saka izvozvo anyway hazvine zvazvazvo zvatingataura zvino. But chiripo ndechekuti why vaGutu vataura mumashoko akaita saindokuti zvinhu zvinonyadzisa you know, choto kuti umwe wavo anova vice president vachanisa kuti vangauya kuAmerica voti ai warambai muchitishunya maZimbabwe kusvika zvinhu zvedu zvanaka vachibvi zvinonaka kunani zvichinakira maAmerican zvechowa tokutaura kwakaita president nezuro kuti maelections ngavepo ngakuve nerunyararo. There is no opposition to talk about and zvishuru hakuna
vagutu pindura izviri kutaurwa navachirumanzu.
Ah, zviri kutaurwa navachirumanzu tingagoti vangati chiwo komure chirumanzu muna wana vamukana vakuenda panhevemiro yavanhu yestudio 7 vanenge vachida kungohwi kwavo vongoti regai ndingotaura nezvimwe zvisina nematuro. Nyaya iripo ndeyekuti isu MDC ndomunga ndakabuda pachena ndikatombotaura mazuva maviri matatu apera ndiri pamhepo iyoyi nepenyuro yestudio 7 ndichitaura kuti MDC hatishedzeri masanctions, hapana akamboshedzera masanctions. Ndoda kuti nditi rei kana wandipawo nhasi ndidzokorore mashoko iwawo zvekare, isu tiri bato revana vezimbabwe, muchirungu rinonzi home grown political party. Tinorwira zvido zvevana vezimbabwe, tinogara muno muZimbabwe. Hazvipi zvakaita kuti tingati toshedzera zvirango zvokuti upenyu hwavana vezimbabwe huome. Hatitombofi takazviita izvozvo. Ndisingazivi kuti comrade Gadzira zvaanotaura zvokuti masanctions akashedzerwa vakazvinzwa kupi, yangova propaganda inotaurwa nevamwe vanhu vemuzana. Asi mukateerera zvakataurwa, hapana zvakambotaurwa kunzi roverai masanctions paZimbabwe, kwete.
Vachirumanzu, tinokupai mukana kuti mupindure zvataurwa navagutu.
Vagutu munhu mukuru, iloya asika sedzanozvira maloya zvevanhu vanonyepa vachida kupunyumuka mumhosva dzavo. Izvozvo hazvi zvinozikamwa pasi rose nerobasa ramaloyas. Iye zvino shuwashuwa ndiudze kuti mari MDC yakaiwana kupi yokuti vachamisa vandotaura nemakurukota okuAmerica vachitaura chinyi pamusoro pei. Regai ndidzokodzere kumhuri yeZimbabwe sokuti MDC inorarama nokugwadziwa kwamaZimbabwe. Ndosaka vaditi, ndosaka vachamisa, ndosaka vamazinga vakasumuka kundoona makurukota ehurumende yeAmerica kuti redway zvinhu hazvisina kutimirira zvakanaka. ZANUPFIA yakuuya negarwe navamunangagwa vanoziva kutonga jekerere. Shuwashuwa takuzoruza maelections aya. Dei mamboti maZimbabwenzi vambogwadziwa zvokuti dhu, vakagwadziwa ka ndokuti tigona relevance.
Vamunangagwa nezuro vakati ivo vachaita kuti zvomunyika munge mine mari. Mari iri kubva kupi?
Mari ichabva kuna vanhu avo vanoda kuinvesta muno muZimbabwe, vanoandastenda zvido zvedu namaspiritions zvedu okuti isusu as a nation, as an independent nation, we want to carve our own niche pachirungu. Toda kuti tibudise unyanzvi humbiri hwedu pasina kudzvanya hunobva from rich or poor countries or powerful or weak countries. Ndo chete zvaita baba munanga kuti aiwa zvokuita kuti nyika inobudirire tinazvo.
Vagutu, munoona dambudziko remari iri richigadziriswa?
Rei uko kungotaura hanzi muchiona tine expression yokuti muromo hauzarirwi nerwizi. Nokuti ukaona zviri kuitika munyika yemanje, rei tiri muno munyika vamunangagwa vauda kutosvika mwedzi vapinda pahofisi hwopuresident. Ukaona kunetsa kwavakuita zvinhu kunyanyanyanyanyaya yemari zvatovawe vanhu pari zvino vakutopiwa, vamwe vanopiwa $10 kana waitawo rombo rakanaka unopiwa $20 yemabhondi coin mumabhengi. Mabhengi achatokwanisi kupa munhu mari inopfuura $20 yemabhondi coin. Zvototaridza izvo kuti zvaakutoshatisisa kupfuura zvazvanga zviri mazuva aRobert Mugabe.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Manzwa avo zvakare kubva kuchipangamazano mubato reZANUPF vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunhare vari muHarare. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chirimo America muzvare Sandra Denenga vanoti vari kufara nezvakabuda muCongress yeZANU PF zvikuru kukwiridzirwa kwakaitwa vanhukadzi mubato iri. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti munhukadzi apihwewo chinzvimbo chomuteveri wemutungamiri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Ndakaona zvangu kuti vanhu vakanga vari very organized and handifunge kuti pane masurprises akanyanyisisa akabuda ipapo.
Takatarisa kusimukira kwemadzimai munyika yese sekuti ZANU PF ndio bato riri kutonga. Munozviona sei kuti madzimai akasimudzirwawo pakaiswa chair person wechidzimai?
Ini ndakazvikudza izvozvo because munhu wavakachuza kuti aite chairperson is a woman who has been working within the party and government from probably the time yanga ari mwana mudiki from history yake yatoziya. And I believe that she has earned it. And I think it's a good message to kune madzimai ese echizimbabwe vechidiki nevechikuru zvese.
Ko mahunga-hunga anga achitenderera madzimai achibatana maoko kuti vatsigire nhau yekuti mumwe wemavice presidents ange ari mudzimai, munoona zvichaitika here sekuti madzimai vana mai muchinguri vatoiswa mune zvimwe zvigaro zvatingati zvepamusoro-soro kare?
Zvingangoitike kuti pamwe vanogona kuti zvakatopa umwe mukadzi position yakakura kudai mavice president apasina nzvimbo yemukadzi. Zvinogona kuitika because imwe nyaya inoitika pati ndeyekuti one of the vice presidents maererano neunit accord anofanira kunge ari wekuzapa.
Semudzimaiwo anoshanda zvakasimba, tarisiro yenyu ndeyei pamusoro pematongerwo ezvenyika nekuenda mberi kweZimbabwe?
Tarisiro yangu inini ndeyekuti I think vanhu vese veZimbabwe want prosperity. They want peace and prosperity. Takabatana, and the president vakaemphasize, and ndimwe yakabuda paconference yandakabatawo zvangu pane zvimwe zvinhu zvandakanzwa. President vakaemphasize nyaya yekubatana. Saka ndiri kutarisira zvangu kuti as we go forward, tichanzwa mamapartiswo achiitawo maconference avo, tichada kutarisirawo mamapartis achisumudzirawo madzimai saizvozvo, and tichida kutarisira kuti maelections edu ari kuuya ange ari very harmonized, peaceful, and vanhu vachikwanisa kunge vaine runyararo nekufila kuti vanokwanisa kuchuza mutungamiri wavo vasingatye. Ndo nyaya yatisingangotarisa.
Avo vange vari muzvare Sandra Denenga vachitaura vari kuVirginia kuno kuAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Nyika mumanzi waThomas Mapfumo uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongiresi yeZANU PF yechimbi chimbi wakaitwa nezuro muHarare. Musangano waitirwa kuBulawayo unoudzwa kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chawedzerwa nemasvondo matanhatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare manheru anhasi na7 PM, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6 AM na2 PM. Tizivisei nokutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pawebsite website yedu www.voashona.com. Anoko enekane mufaro, ndini wenyu Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC.